Maonere kuti tina 100% association in Zimbabwe. Pane zvakawanda zvinofanira kunge zvichiitwa. Mitemo yatinayo inofanira kunge ichishandurwa nekuti vamwe vari kupara mhaka vachinobhadhara mafaini ane mari shoma. Saka vamwe vatotye kupara mhaka kana kuti kuita tsaona idzodzo.
Zvii zvamuri kukurudzira kuti zvinofanira kuitwa kuitira kudzikisa dambudziko retsaona iri?
Pane zvoda dzidziso. Ndinangoti kunyanyisa kumamotaristi kuti vange vachiremekedza mitemo yekuti mafainda anofanira kunge achikwidzwa. Red robot munomu mutengo wake ndingangoti fandi yacho inenge iri shoma zvikuru, saka vanhu havatopara mhaka. Vamwe havatotya kutyaira motikari facing oncoming traffic. Vanoziva kuti vakangosungwa vanoenda vanobhadhara faini. Zvatinoona zvinenge zvichiitika pamugwagwa zvii zvinorwadza zvikuru kuti vatyairi vazhinji vari kushaya hanya. Saka ndizvo zvimwe zvizvirikuita kuti vanhu varamba vachingotyora mutemo.
Mataura nyaya yekuti panoda dzidziso. Imiwo sesangano revanofamba nedzimotokari nemabhazi, zvii zvamuri kuitawo kupawo dzidziso kune veruzhinji?
Passenger Association of Zimbabwe tanti kufambawo tichidzidzisa vanhu, tichipindawo nepese pese mumachechi nedzimwe nzvimbo tichiona kuti shoko rasvika kuvanhu. Tinoda kufara nokutenda kuti vanhu vakawanda vari kusarudza kukwira atinoti maduta vanhu public transport. Tozoitawo dambudziko rokuti kudzimwe nzvimbo hakunawo public transport. Saka ndezvimwe zvinhu zvatirikutarisira kuti gore rinouya zvinofanira kushanduka.
Mapurisa ari kuti mutsaona dzakaitika dzose idzi zhinji dzakadziri dzemotokari dzaityairwa nevanhuwo zvavo, zvinoratidza here kuti vemabhazi rwendo runo vari kuchengetedza mutemo?
Ya, ndinoda kufara nokutenda varidzi vemabhazi. Ndinofara nokurumbidza sangano ratoshanaidza nara runonzi Zimbabwe Passenger Transport Organization nekuterera yambiro nechikumbiro chedu chatinogara chiita kwavari. Ndaona kunge ndizvo zvimwe zvinhu zvaita kuti vange vachitora matanho ekuti tsaona dzinge dzichikamuka. Nechikumbiro chatakaitawo kuti ngavapewo vashandi nguva yekuzorora vasazobatwa nefatigi pamugwagwa. Zvinenge zvinhu zvakatitererwei.